Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kuvhumbi 11 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ona zvakakodzera kuti tivhure mimwe yemisika inotengesa miriwo namatomatisi muguta redu reGweru, pamwe chete nenzvimbo dzinogara vagari vakawanda dzemukobha 6 shopping center, mukobha 14, mukobha 16, Kusenga, kuMutapa. Misika iyi ichange ichivhurwa kubva nenguva dza 9 o'clock makuseni kusvika nenguva dza 1.
Kanzuro yeguta reGweru yoronga kuvhura mimwe misika muguta iri kuitira kuti vanorarama nekutengesa muriwo, madomasi nezvimwe vasaomerwa neupenyu munguva iyo nyika inenge yakavharwa. Vanotengesa mumigwagwa voenderera vachitengesa zvinhu zvavo vasina kuzvidzivirira panguva iyo nyika yakavharwa kwemazuva 21.
Chokwadi, takangobatwa tichibva tanzi muquarantine. Vanhu vakabatwa tiripo vanokwana kuita 400 varipo panapa. Asi maitikiro acho manje ari kuita quarantine yacho kuti patinodyira matoilets acho hatina masanitizer. Hazvipo zvinhu zvese izvozvo.
Vanhu vanodarika mazana mana vakadzingwa kuBotswana vanoti vari kugara vakamanikidzana paPlumtree High School pavakachengetedzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeguta reGweru inoti iri kutarisira kuvhura mimwe misika svondo rinouya senzira yekurerutsira vanhu vanorarama nekutengesa uye kubatsirawo veruzhinji kuti vakwanise kuwana zvinhu zvakaita semuriwo nezvimwe zvinodiwa mazuva ose mukurarama kwevanhu. Kanzuro iyi inoti ichatara nzira dzekutevedza kuitira kuti chirwere checoronavirus chisapararire. Chirwere ichi chabata vanhu 13 uye kuuraya vanhu 3 muZimbabwe. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta reGweru vaJosia Makombe vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo iyo iri kushanda nemapazi ehurumende panyaya iyi iri mushishi kugadzirisa kuti mimwe misika ivhure muguta iri svondo rinouya. VaMakombe vati vari kugadzirisawo kuti pave nenzira dzakasimba dzekudzivirira kuti vanhu vasatapurira nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu 3 muZimbabwe mushure mekubata vanhu 13.
Pachavhura misika iyi pose panovhurwa pachange paine mvura yekuitira kuti vanhu vakwanise kugeza maoko zvakare nematoilets anoshanda. Tichaisa urongwa hwokuti vanhu vanenge vakamira distance inotendekwa social distance yeemita to 2 meters kuitira kuti vanhu varege kuparadzira chirwere cheCOVID-19. Vanhu vachange vachivhura misika iyi vanhu vakarejestwa mumabhuku edu eSeat of Gweru avo vari kubhadharawo zvakare.
Izvi zvatambirwa nemufaro nemukuru werimwe sangano rinomiririra vagari reGweru Residents and Ratepayers Association GRA vaCornelius Elipiwe, avo vati danho iri richarerutsira vagari sezvo zvinhu zvakaita semuriwo, madomasi nezvimwe zvange zvave kudhura nekuti zvange zvave kutengeswa nevashoma. Asi vatiwo zvakakosha kuti vanhu varambe vachitevedzera zvose zviri kukurudzirwa pakudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus.
Kuvharwa kwange kwakaita nzvimbo dzekutengesera, kuvharwa kwange kwakaita nzvimbo dzekuti vanhu vange vachitengesa zvinoreva nzara. Saka hurumende yanzwisisa isusu ngatichitorai mukana uyu, asi tirambe tichinzwisisa kuti social distancing is important, kugeza maoko kwedu kwakakosha. Tirambe tichiita izvozvo kuitira tisatapurirana chirwere ichi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kanawo gurukota rezveutano kuti tinzwe pamire hurumende padanho riri kutorwa nekanzuro yeGweru. Gweru. Nare mbocha zivaviri awa sanga zichinetsa kubata. Mwenemwe onyaya sanganore gra raka batana ne sanganore Gweru Residence Forum raka kuidza kudarire High Court chikumbiro chechimbi chimbi chekuti dare iri ripe mutongo wekuti kanzuro yeguta reGweru ipe vagari mvura yakakwana kunyanya panguva ino iri kunzi vanhu vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Gweta riri kumirira vagari va Reginald Chidawanyika vabvuma kuti vakakwidza chikumbiro ichi kudarire High Court asi vati hapana zvakawanda zvavangakwanisa kutaura sezvo chikumbiro ichi chisati chanzwikwa. Mukuru wesangano reGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vati pave nenguva yakareba vamwe vagari vasingawane mvura zvachose izvo vati zvinogona kupinza upenyu hwavo panjodzi panguva ino yechirwere checoronavirus.
Anga pane nyaya dzakawanda dzachitaurika kuti pazoita mavota base pazodini zvino zvaita kuti vagari vatadze kuwana mvura. Sando chikumbiro chatakanyanya kunonacho kudare kuti hatati chikumbirawo kuti vatipewo chirango ichocho chokuti mvura inge ichiwanikwa kuvagari nguva nenguva. Takatarisana netunnel dislockdown uye takatarisana nenyaya yesocial distancing yechirwere chatasana checoronavirus.
Mutauriri wekanzuro yeguta reGweru Muzvare Vemba Chingwara Musee vabvuma kuti vakatambira magwaro enyaya iyi.
Ongo takatumira mapepa iwawo ekumatare edzimosha naizvozvo sekanzuro tichapindura zvinoenderana tomirira mutongo watichapiwa
sezvo nyaya iyi iri yechimbi chimbi inogona kunzwikwa chero nguva. Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaVincent Chakunda vanoti mvura chinhu chakakosha zvikuru muupenyu hwevagari vachitiwo zvakanaka kuti vagari vakwire kumatare senzira yekurwira kodzero dzavo. VaChakunda vanoti kunyange hazvo pane zvimhinga mupinyi zvinoita kuti makanzuro atadze kuwanisa vagari mvura sezvakafanira makanzuro anofanirwa kuita zvose zvaanogona kuti vagari vawane mvura uye hurumende inofanirwa kubatsira zvikuru panyaya iyi.
Hurumende ine basa guru through iwayo magrants through intergovernmental transfers uye hurumende ine rimwe basa rakakosha rokukopena ukama hwemakanzuro edu kuno nemamwe ekuzhe kana kuti nehurumende dzekuzhe kana kuti nema banga ekuzhe through kufacilitata riyaro munozoti public guaranteed debt hurumende yonoita guarantee makanzuro achikwanisa kukwereta mari kunze kana kuti hurumende yonokwereta mari kunze yoya yosupporta infrastructure yemvura kumakanzuro but isiri mari yavanopiwa mahara iri a loan facility pakatenderanwa futi kuti kanzuro ingazodzosa mari iyi sei.
Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marion Chombo vati vange vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vari mumusangano une chekuita nezvechirwere checoronavirus. Munguva pfupi yapfuura dare repamusoro rakapa mutongo wekuti kanzuro yeguta reHarare iwanise vagari mvura yakakwana mushure mekunge sangano recombined Harare Residents Association rakwira kudare iri nechikumbiro chimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muGweru ndini Taurai Shava.
Vamwe varimi nevanotengesa mimigwagwa vari kuenderera mberi vachitengesa zvinhu zvavo kumativi emigwagwa mukuru weHarare Gweru kunyange hazvo hurumende yakadzinga mutemo wekuti vanhu vagare mudzimba dzavo kwemazuva makumi maviri nerimwe senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Chirwere ichi chabata vanhu gumi nevatatu uye kuuraya vanhu vatatu muZimbabwe. Rutendi Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yaona vanhu vakawanda vanga vachitengesa zvinhu zvavo mumugwagwa uyu kuvanhu vanga vachipfuura nedzimotikari asi vatengesa vanga vasina kuzvidzivirira kuburikidza nekupfeka magirovhosi mumaoko avo pamwe nekuisa mamaski kumeso kwavo kuitira kuti vasabatwa kana kutapurira vamwe chirwere checoronavirus. Izvi zvinogona kupinza vanhu vakawanda munjodzi yekubata chirwere ichi icho chauraya vanhu vanodarika zviuruzana nezvitatu pasi rose uye kubata vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana manomwe ezviuru pasi rose. Mumwe murima angoda kuzivikanwa nezita rekuti Charles uyo anga achitengesa kunze kweguta recheGutu audza Studio 7 kuti kunyange hazvo nyika yakavharwa havagoni kuchengeta zvirimwa zvavo kwemazuva makumi maviri nerimwe akatarwa. murimi uyu acharamba achitengesa madomasi, mazai pamwe nebinzi kuitira kuti zvisaore pasina zvitenga.
Kuri matiri pachegutu, chatiitisa kuti tigokwanisa kuya kuzotengesa maproduces zedu inyaya yekuti tinorima, saka anokwanisa kuipa tikaramba tiri mudzimba for the next 21 days, hapana kwatinozokwanisa kuwana mari, nzara inenge ichitirova mumba, hatina zvimwe zvatingakwanisa kuzoita nawo kuti tikwanise kuzoramba tichirima.
Momo anga achitengesa magaka, vatinotenda ndou, vaudza Studio 7 kuti havaoni pane dambudziko pakutengesa kwavo, sezvo vanhu vanenge vari vashoma panzvimbo yavanenge vachitengesera.
Ndinenge pane chakaipa as long tisingaite more than 10, sezvino zviitwa pamafilimu ekuzvuti vanhu vanenge vakazara zara. Kana vanhu vari vashoma sezvo 2-3, mukona patrone more than a meter, but more than a meter, but I think it's okay as long vanhu vasingazowandisi panzvimbo 1. Zvinoita kuti zvifambise utachiona hukura.
Vando vatiwo kunyange hazvo vachinzwa kutya nebasa ravari kuita panguva ino yechirwere checovid-19, vati hapana zvekuita sezvo vachirarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa. Asi vatiwo vari kutora matanho akasiyana siyana mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 ichi, pavanenge vachitengesa kusanganisira kusabatana maoko nevatengi uye kugara vachishandisa mushonga wokuchenesa maoko avo nguva dzose. Asi vandowo vabvuma kuti vanogona kubatirira chirwere ichi pamari yavanopiwa nevatengi, sezvo vachingotengesa zvirimwa zvavo nemari yemusho uye vasina kupfeka magirovhosi.
Panoti chise abat magirovhosi tinawo zvedva kuti kana taakusevha hatiwanzobatana neyo maoko maoko ayo. Zvinotokutine maplastic atinoisira zvinhu hatipana nezvinhu maoko. Pamari panoti nezi kuti tichitongobva kumba tichitobva panapa tinotinogeza maoko nemasanitizer zvedu.
Momo anga achitengesera kunze kweguta reGweru audza Studio 7 kuti kunyange achiziva kuti kutengesa uku kunomuisa panjodzi, ati ari kuenderera mberi nebasa rake kuti awane cheuviri. Studio 7 yaongorora ikaona kuti mapurisa nemasoja ari kutenderera mumaguta pamwe nekuongorora vanofamba pakupinda nekubuda mumaguta, asi mushure mekubuda mumaguta hakuna vari kuongorora. Mutauriri wemapurisa vaponyati vaudza Studio 7 parunhare kuti mapurisa achange achiongorora kuti kune vatengesi vari mumugwagwa here. Vanyati vati zvakakosha kuti vanhu vativedzere zvakatarwa kuti nyika ikwanise kurwisa chirwere checoronavirus ichi.
Tinotomaendesa kumaofter commanding provinces vekuchinoi, Marsh West, vekumidlands, kuitira kuti vaongorore zviri kuitika ikoko kuti zviri kumbofamba sei, nokuti nyaya yehombe ndeyekuti vanhu ngavachengetedze utano, uyezve yaite zvinhu zvakataurwa nehurumende apo tiri kurwisana nechirwere checovid-19.
Asi masangano anomiririra vatengesi vemumugwagwa anoti kuvharwa kwenyika kwakaisa nhengo dzavo parumana nzombe sezvo dzisina dzimwe nzira dzekuwana zvekuzviraramisa. Zimbabwe yakavharwa nemutungamiriri wenyika mwedzi wapera kwemazuva 21 senzira yekudzivirira chirwere checovid-19, icho chasiya vanhu vanodarika mabhiriyoni mana vachigara mudzimba pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchegutu, ndine Tendo Mawere.
Vanhu vanodarika mazana mana vakadzingwa kuBotswana vanoti vari kugara vakamanikidzana pachikoro chePlumtree High School kuPlumtree mudunhu reMatabeleland South. Vanhu ava vanoti vakanzi vagare panzvimbo iyi kwemazuva 21 pachiongororwa kuti vane chirwere checoronavirus here kana kuti kwete. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuvakuru vanoona nezvekupinda pamwe nekubuda kwevanhu munyika kuitira kuti tinzwewo divi rehurumende pane zviri kuitika izvi. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri paPlumtree High School, icho chisina kudomwa nezita racho, chinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka paPlumtree.
Chokwadi, takangobatwa tichibva tanzi muquarantine. Vanhu vakabatwa tiripo vanhu vanokwana kuita 400 varipo panapa. Asi maitikiro acho manje ari kuita quarantine yacho kuti patinodyira, matoilets acho hatina masanitizer, hazvipo zvinhu zvese izvozviya zvino. Saka ndozviri kunyanyorwadza, tirikungodya takaungana mukati imomo kunge mombe, saka pari kutobhowa kugara panhu pachoni. vekurara ndizvo tungorara mumidhadhadhai ndoma tiri kurara muzvimafuretsi zvakangodaro daro bati pekudyira patiri kudyira nezvinhu zvacho zvatiri kudyira zvacho ndozvisingaiti
kunyange hazvo vari kugara vakamanikidzana kuplumtree kwakare munhu atataura naye anoti zvakakosha kuti munhu agare achigeza maoko ake kuitira kuti asabatwe nechirwere ichi
achandingongoda kuti vanhu vazive vanhu ngavaramba vachitenga masanitizer iwayo nezvekudzivirira zvirwere varamba vachitenga masanitizer nekudzivirira zvirwere vanhu varegere kufamba sematauro achirungwira chirwere chacho kunzi pawabata ndakapabata newe waenda saka tinengachingodawo hadi kuziviso vari kunzi vasiri muquarantine kuti vakwanise kugara mudzimba dzavo ngavagare mudzimba vachigara vachisanitizawo specially kumatoilets ngakugare kune masanitizer akawanda chaiko because matoilets anotapurira chirwere chakanyanya
icho changa chiri chizvarwa chezimbabwe chakachengetedzwa paplumtree high school mudunhu rematebeleland south chichitaura chiri parunhare chiri kuplumtree kwakare murwiri wekodzero dzevanhu akaita mukurumbira munyika vamike oret vakashaya nezuro kuireland uko vanga vava kugara vaoret vanozivikanwa zvikuru nemabasa vakaita mukurwira kodzero dzevanhu munyika munguva yavakashanda nesangano recatholic commission for justice and peace vaoret vakaburitsa gwaro rinonzi breaking the silence building true peace iro rakaburitsa kupondwa kwakaitwa vanhu mumatunhu ematebeleland nemidlands uko kunonzi kwakaurayiwa vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nemauto e5th brigade makore mashoma zimbabwe yawana kuzvitonga vaoret vakapinda mune zvematongerwo enyika vakava mumiriri wemdc muharare central muna 2000 asi vaoret vakazosiya zvematongerwo enyika nepamusana pekurwara vasiya mudzimai diana vanakomana vatatu peter stephen namichael nemwana musikana mumwe chete margaret nevazukuru yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous mfanganyahuye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai ellen musanjeya vanobva ivo kuzimbabwe asi vachigara imo muno muohio kucolumbus uyezve vari kurwara nechirwere checoronavhairasi kana kuti covid-19 pari zvino amai musanjeya vanoti ivo vari kutenda mhuri yezimbabwe iri kucolumbus ohio iyo yakabatana ichivabatsira nemari uyezve nezvekudya sezvo mhuri yavo vanosanganisira murume wavo vamusanjeya nevana vari kuzimbabwe tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu mungatipowo nhoroondo yekuti makaziva sei kuti mune covid-19 kana kuti coronavhairasi
ndakatanga kurwara izvo kusvikira pakuzotestwa kuti ndizobuda ndakaita positive kucoronavhairasi saka ndo zviri kundibata ndo chirwere chiri kundibata panguva ino
zvakafamba sei munganyatsotsanangura here kuti makaenda kunotorwa matest ayakupi zvakafamba sei
zvondakaita ndakangoti ndakaita svondo nyaya yekuti rekubva tazvosvika musi wa29 machi svondo iroro ndaingonzwa mumhino mangu muchingoita kunge munhu uyo ane kubatikana nemaallergies kunge flu iri kuda kutanga ndobva ndatofonera mwana wangu kundaya rutenmak rekatiwe mumhino mangu umu ndokunzwa ndingoda kuita flu kana kuna allergies iriko kana ii flu seisiri kukora ndoiteka ichakora yoguma yanaso flu but zvakaramba zvichingondinii saka muhausi mandaisha takanga tanzi takutanga kucheka matembecha everyday saka ndakazobuda muhausi yandaa kunoshanda kuneimwe ndobva ndasvika kusingachekwe matembecha ndakati ndakucheka tembecha yangu ndikakuma saka musi wa29 ndayatanga kunzwa miiri kuwadza ndakakwira maseza ya ndakasvika kuno musoro zvakaoma mbiri yangu yakatanga kundirwadza ndikati kuna papa mati yangu mbiri wangu uri kurwadza asi ndakafunga kuti kungorwadza nekuti toita gonda ndaenda kwadokita ndichinoti mbiri yangu iri kurwadza zvikanza uzorori enda unokwanisa kuti upote uchimborara kudzoka after 6 weeks saka ndakafungira kuti ndizvozvo zviri kunditara saka musati kundinai uyaya nosesande musemanje musechipiri mbiri yangu iri kungorwadza saka pesa apa ndanga ndiri kuofisi tatu ndoda kusvika kubasa ndakati rega ndiende kuhospital ndinotestwa ndiyezvo kuti zvive zviri kuitika ndoudza mumwe wangu ndakati asakura ndakuenda kunotestwa ndakuenda kuhospital akati iyo ndokuzwa kuti hapana zvaunombonoitwa imbomira ndakati rega ndingoenda ndinonzwa kuti vanondita sei kana vangondidzosa ndongodzoka zvangu saka ndobva ndaenda kuhospital kuyasi chambiri changu yakazi ndiyapa 99.9 ndozvakandisimudza ndichinzwa kutsva zvokutsva zvii zvokuti musava ndakaenda ikoko musuwa 1.8 kutonhorera sindaka ndakapfeka kanenge kasikonjeti tokudaya ndakanambopfeka chii ndobva ndanosvika kuhospital kuya vavatora history yangu ndobva ndataura nachiremba chiremba vachitsanangura chinzwa vachindibvunza uri kuzarirwa here miri ndoyairwadza mafu akandirwadza zvokuti nyama yangu yange yakaita kuibva ii ndakafungwa kuti ndozvekundiiaenda ndobva ndavatsanangurira zvese miri kundirwadza makumbo kupisa miri nekungotsva zvikanzi ko uri kurutsaiti uri kuta kuzarirwa ii ndikati aiwa ndinongozarirwa kana paini zvandinenge ndaita kana kukwira masiana kuti uri kurwadzawa nepauri here chicharunzou chakuita kuti uye ndikati iyo tembiricha iyo iyenda toona kuti yakutotanga kukwira pa99.9 zvayayo nekurwadza kupita miri yangu ndo zvandita kuti ndoikuyo chikanzi handisi kuona enough of the symptoms kuti ndikuise muchipatara kana kuti ndikutesti unoita nezveyuri healthcare weka here ndikati zvikanzi saka kana uri healthcare weka ndaakutokutesta ndikati ndobva ndatestwa ndikati saka kubasa ndodii zvakanzi kubasa uchaini kuzonera kumba marizaus anobuda after 6 days tauya kuno kumba kuya miri yakandirwadza miri yakandirwadza asi masymptoms aya yandakataurirwa yana chiremba aya haana kubuda manje ipapo asi miri wakanga wakarohwa rohwa temperature ichipinda hazvina kuzoita 6 days kuti marizaus abudi akazopanze pakuti 6 days dzaizokwana musi wa7 akazobuda musi wa4 ibva takafonerwa zvikanzi atatiikuze marizaus akoita positive saka uchatogonizwa kubuda mutakutokutumira email yekutiusaini ndibudemba ukabuda mba tutoisanagati ipapo ane masimba emaprocess kana kuzasika zvese zvese kana ukabuda chachioo zvikanzove mubvunzo here ndobva ndakubvunza mubvunzo zvino ine here kana kuti inganzi life span yaya inayo yekuti ukaita mazuva akati achirwara unoziva kuti ndaanani ndichibvunzawo zvinezvo asi njura yandaiwana ndeyekungoti hatizivive nekuti chinhu chichinhu chinowanzwa chii tirikungotarisa munhu ega ega sezvaro saka zvikanziwa kutogara maisolation ikati zvinowana ndatawe ndongopinda mota mangu here ndinoenda kuhospital zvikanzi aiwa uchatobude imomo kana waita wes unofonera 911 ndo vanouya wozoona kuti isit life threatening kuti uendeswe kuchipatara kana kuti usiyiwe mumba imomo kana zvisiri life threatening vanangokusiya uimomba kungonoto saka ndobva ndagara iyo musi wandazofonerwa kuti musi wafo zvakanga zvapedza kunge nhano hati ndongoziva paunofonerwa wakaita yechiudzwa ka ndakati unzwa mudakarwa ndikati unzwa kunge ndakutofa ndozvaitika zvirakina kuona andakatanga kufonera mwana mudiki chai mai masvenda haana kuvhunduka kuti hii mama ndozvaitika akabva zvitora izi akati izvo zviya zvamanganozvita zvokunatira izvo zviya zvakati chingoita izvozvo vatanga kutsanangura vanhu zvinji vari kupona zvakadai zvakadai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipakurira vateereri veStudio 7. Tinotenda kuti tichange tinewe zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Gamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvenguva yeEaster, inove nguva inorangarirwa kufa nekumuka kwaJesu Kristu nemakristu mupasi rose. Nguva zhinji makristo anoungana achicherechedza nguva iyi vachisangana munzvimbo dzakasiyana siyana kubva kumakereke, asi gore rino nekuda kwedambudziko rechirwere cheCOVID-19 nyika dzose pasi rose dziri kurambidza nyaya dzekuti vanhu vanga vachiungana. Izvo zvaita kuti vatendi vechikristu vange vachicherechedza nguva iyi vari mumwe nemumwe mudzimba dzavo. Kuti tinzwe kuti vatendi vari kutambira sei chiitiko ichi, nhasi tabata Reverend Forbes Matonga veUnited Methodist vachibata vari kunyadhire mission kuZumba. Reverend Matonga, tingatanga nekuda kunzwa kuti vatendi vari kutambira sei nyaya yekuti vasaungana munguva ino yezororo reEaster.
Makadi vajonga, tinofara nemibvunzo yamandipa wokuti mapurisa ari kufamba achiti vanhu garai mudzimba dzekereke. Tinoti vanhu ngavateerere zviri kutaura mapurisa. Tinoda kuti tibatsirane kuti tizive kuti rufu runokwanisa kudzivirirwa nevanhu. Varipo vamwe vanodzidziswa yekufunga kuti mandufu ese anokonzerwa nekuda kwekuti ndimwari ari kuti avepo. Isu tinopokana nazvo. Vanhu vanogona kukonzera rufu, vanhu vanogona kuurayisa vamwe. Tine muenzaniso wakanaka uri mutestamendi yedu apo Jesu akanga achiri mwana. Josefa anorayirwa naMwari kunzi tiza nemwana. Herodi anoda kumuuraya. Vakadayira saizvozvo vakatiza, vakaita kuti mwana Jesu ararame nekuti rufu rwakatizwa. Saka vanhu ngavateerere zviri kutaurwa nemapurisa vagare mudzimba. Tinokwanisa kutiza rufu urwu wakawanda wedu. Tine muenzaniso wakanaka zvekare weChina ine vanhu vanopfuura 1.4 billion. Kungadai kwakaita murakatira vanhu vakawanda nekuda kwekorona. Asi nekuda kwemirawo yawakaisa vanhu vakateerera, tunonzwa kuti even guta reWuhan kwayakatangira korona ravhurwa nepamusana pekuti chirwere chava under control. Saka ikurudziro yedu kuti vanhu ngavateedzere. Asi tichikurudzirawo zvekare iwo mapurisa acho kuti asashungurudza vanhu, asarova vanhu, nekuti ichokwadi kuti vamwe mudzimba chekudya chacho hamuna vakange vavharirana imomo.
Zvii zvingaitwa nevatendi?
Sevakristu todii zvairi Easter? Chekutanga patinototangira, Easter inotangwa nemusi wechina uyo Jesu anogoverana zvekudya nevadzidzi vake yatinoti Last Supper kana kuti Holy Communion. Iyoyo muenzaniso wokuti zvekutya zvinogoveranwa. Saka tinodaira kuti semakristu patinotangira kugoverana zvekudya zvedu nevasina, nekuti ichokwadi kuti mudzimba dzedu nemalevels eurombo uye neprojection yeWFP yekuti vanhu vangapfuuri mamiriyoni 7 kana kuti 8 muZimbabwe vane nzara munguva inei. Vakanga vavharirwa mudzimba vazhinji havana chekudya. Saka zvinganaka kuti vakristu vanazvo vagoverane nemaneighbors avo kuti vanhu vasafire mudzimba nenzara.
Saka vatendi vanozowana sei shoko kana vasina kunge vaenda kumakereke kuti vange vachiparidzirwa nevafundisi wavo?
Mwari sekudzidziswa kwatakaitwa neketekezima yedu vari kwese kwese. Inguva yekushumira ushumiri hwedu tiri mudzimba. Tinoda kuti titende vakaisa social media maplatforms anenge Facebook, anenge WhatsApp. Vafundisi vari kukwanisa kuramba vari in church nenhengo dzavo uye vachiposta pamadande mutande, vanhu vachiverenga, vanhu vachikomborerwa, vanhu vachikotsverwa pamweya. Hongu pane ngozi yekuti zvese zvese zviri kukandwawo padande mutande ipapo. Zvimwe zvinoita mislead masangano. Asi tinodaira kuti zvakataura Jesu akati dzangu dzinonzwa izwi rangu. Taenda pamadande mudandapo tinokwanisa kuzoona kuti izvi zvinobva kuna Mwari, izvi hazvibvi kuna Mwari. Saka tiri kudaira kuti hapana chakanyanya kuchinja. Easter iri kucelebratewa, Easter iri kukomoreretwa. Tikutarisa kuti vanhu vari kupinduka, vanhu vari kubatsirwa. Iro denda richatibatsira kuti tiswedere pana Mwari. Mwari vakuitire zvakanaka vakukomborerei. Amen.
Manga makateerera kuna Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist vachibata vari kunyadhiri mission muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soko isikati.